Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi Christmas uri musi wechitatu zvita 25 2019. Tinokushuvirai Christmas yakanaka hama dzangu, makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ndinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reInternational Cross-Border Traders Association rinoyambira vatyairi kuti mugwagwa pakati peBide Bridge neHarare waipa zvikurusa. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti varimi vanochengeta zvipfuwo vari kundikana kuwana zvikwereti kumabhanga. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vanotengesa nokutenga kunze kwenyika reInternational Cross-Border Traders Association riri kuyambira vatyairi kuti mugwagwa pakati peBide Bridge neHarare waipa zvikurusa. Mutungamiri wesangano iri vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti mugwagwa uyu waipa zvikurusei pakati peBide Bridge neBubi, vachiti zviri nani kuti vatyairi vaende nenzira yekuBulawayo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo, asi tabata vaJuru kuti tinzwe dzimwe yambiro dzavanopa dzinobva kusangana ravo.
Kurudziro yedu muzuva ranhasi musi wechitatu 25 December 2019 ndeyekuti vanhu ngavafambire muzvakanaka. Vari kutyaira kana maneta, imbozororai mozorosumudzira muchienda mberi. Zvekare toda kuzivisa vateereri vari kufamba panguva ino yemangwanani yeino musi weKisimusi, vangava vakatadza kupedzisa rwendo kana vanga vakatozvironga kuti vanofamba musi weKisimusi uyu. Tinokuzivisai kuti mugwagwa weBed Bridge kubva kuBed Bridge kuenda kuHarare mugwagwa waipa zvakanyanyisisa, kunyanya takatarisa pakati peBubi ne Bed Bridge. Mugwagwa woyo waipa zvakanyanyisisa, makomba avamo akurisa zvikurusa zvekuti vatyairi vakasafamba zvakanaka marima anokwanisa kubhenda. Saka tiri kukurudzira vakawanda kuti vazhinji vese kuti vadai zvichigona taseenzesa mugwagwa unoenda nekuBulawayo. Musiyano uripo ndiwe 182 kilometers, asi zviri nani kuti ushandise mafuta akawanda uchienda neikoko, asi wasefa upenyu. Mugwagwa unobva kuPlumtree wakananga kuHarare uchidarika nemubhuru wayo wakachena zvikurusa, wakanaka mugwagwa iwoyo. Saka vari kufamba ngavafamba havo zvakanaka, vasakotsire vachityaira sekuti mugwagwa wakanaka zvakanakisisa.
Pane imwe migwagwa here muZimbabwe yamanyatsoongorora kuti vanofamba vangwarire?
Vari kubva kuChirundu vakananga kuHarare, tinokurudzira kuti vangwarire tisati tasvika mumakuti mumarongora mumakomo ekubva kuZambia. Mugwagwa tiri kuona kuti wadyika zvakanyanya mumarutivi panosangana, kana vachisangana nemarori, kana rori richisangana nerimwe rori, kana bhazi richisangana nerimwe rori, hazvisi kukwanisa kunyatsa kusangana zvakanaka mumakomo imomo. Zvekare kana tadarika pamakuti papolisi kuzonosvika pavhuti tada kupinda kukaroi, tinoona kuti mugwagwa wakashata zvekare. Tinokurudzira kuti vanhu vange vachifamba vakangwarira ipapo. Toti vanenge vachibva kuMozambique nerodhi yenyamapanda, tinovakurudzira kuti vafamba vangwarira, kunyanya kana wadarika pa44 pacross kunobata pamurewa. Mugwagwa hauna kunyatso kunaka zvakanaka ipapo. Mugwagwa womutare Forbes kana muchibva kuMozambique ne border reforms border post mugwagwa wakanaka zvikurusa unofambika zvakanaka tinokumbirisa kuti vachikairi zvakanaka sekuti mugwagwa wakanyanya kuchena zvekuti vanogona kupesera vaku manyisa motokari zvakanaka ndo zvatinokurudzira.
Mutungamiriri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda nesangano rezvekurima reZimbabwe Agricultural Growth vaNewton Chari vanoti varimi vanochengeta zvipfuwo vari kutadza kukura nekuda kwekuti vanosangana nematambudziko anosanganisira kukundikana kuwana zvikwereti kumabhanga. Vachari vanoti mabhanga pamwe nemakambani vanokweretesa varimi mari kana kushanda nevarimi vanoda kuti mari dzavo dzibereke nenguva pfupi, izvo zvinoita kuti vanopfuwa zvipfuwo vatadze kubudirira sezvo zvichitora nguva yakareba kuyarutsa kusvika pakutengesa zvipfuwo zvavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachari pamusoro penyaya iyi.
Varimi vedu vari kunyanyotambura nenyaya dzekuti mari dziri kuwanikwa dzimwe dzenguri mumamaketi, materms nemaconditions acho adzinenge zvichipiwa haaenderani nethe level of the small holder farmer watiri kushanda naye. Dzimwe dzenguri unowana mari dzinoda kubhadharwa pachinguva chipfupi pfupi kuti within 3 to 4 months mari dzoda kubhadharwa kwakaparikana murimi achirima livestock achipuwa zvipfuwo within 3-4 months unenge usati wavapa position yekuti wakwanisa kurima kuti awane mari anga achikwanisa kuzobhadhara loan riya. Saka zvakakosha kutinge tine mamechanisms anoiswa in place kuita kuti varimi vedu vanoita zvipfuwo vakwanise kuwana mari dzinoenderana navo dzizovabatsirawo kuti varime kana varima vakwanise kunge vachidzoserawo zvichienderana neproduction cycle yavo.
Tinomboonawo varimi vachishanda nemakambani vachipiwa zvikwanisiro zvekushandisa mukurima vachizodzosera pavanenge vava kutengesa, zviri kuitiko here kuno vanochengetawo zvipfuwo yavari kuti contract farming?
Kumuka haisati yanyatsokubuda arrangement iyoyo, yaimboita sekuti inogona kupota ichiwanikwa kune vanhu vanenge vachirima huku, but nhau dzeside marketing ndo dzimwe dzinogona kuti dzinetse kana takatarisana nezvipfuwo zvakawanda, nekuti munhu unogona kungoti wapiwa finance yacho yekurima oenda unotengesera kumwe. Zvinova izvo zvinoita kuti mabhanka nemakambani ange asinganyanyotarisira kuda kushanda nevarimi panguva dzakadaro. Saka tinenge tichida kutinge tine mamechanisms iwawo ekuti how do we prevent side marketing, kuti make sure kuti murimi unenge arima wapuwa nemakambani kwase kuno. Saka ndingangoti urongwa ihwohwo munyaya dzelivestock hausati wavapo, munyaya yezvipfuwa hausati wava in place, wava very organized and structured.
Tinoona varimi vembesa dzakaita sechibage nezvimwe izvi vachikwanisa kupiwa zvikwereti kumabhanga asi vachinzi varatidze chibatiso kana yavari kuti collateral. Zviri kuitwa here kuvarimi vewe kune vanochengeta zvipfuyo?
Zvinombopota zvichiitikawo nedzimwe nguva, asi ndinoona sei pamabhenki ndo vanogona kunge achikwanisa kuzopindura mbvunzo iwo zvakanaka, nekuti ndo vanenge vachiseta up masystems acho. But maonero atiri kuita varimi vazhinji havasikukwanisa kuwana facility iyoyo. Asset yacho inenge isiri considered as an asset, inganzi iri immovable, iasset inogona kusumudzika ichifambwa nayo nenguva dzakasiyana siyana. Saka haizonyanyokonsidhwa sekunzi ingaita chibatiso chine urembo.
Tiri kuonawo zvino nguva ino inguva yezororo rekisimusi, varime vamwe ndongo yavari kurimawo vachigadzirira nekumhanyamhanya. Muri kuonawo vari kukwanisa here kunge vachitora mari dzavo kumabhanga?
Mari dzadhara kana iri cash, I think cash shortage iripo kana iri cash shortage. But of course vanhu vanenge vane maminzi avano adaptawo navo, they can still buy low electronic swipe and do other methods anenge ari permissible. But yes, the cash shortage iripo and inoafecta varimi kazhinji, kunyange kukwira kwemutengo muzvitoro kubva kumafetilizer, kubva kumbeu dzacho dzinoshandisa kurimwa, even zvinhu zvacho zvavanenge vaida kushandisa kuita madhizeri kurima matractor, zvinhuzvo zvinoisangana varimi zviri kukwira mutengo yacho.
Dambudziko rezvirwere zvinobata zvipfuyo tiri kuona izvinezvi vakawanda vari kungochema nenyaya yekuti kune zvirwere zviri kuuraya mombe, zviri kuuraya mbudzi, zviri kuuraya madhongi nezvimwe zvakadaro. Dambudziko iroro riri kukubatawo sei kudivi kwenyu?
Dambudziko rezvirwere ririko and tinonyatsa kuona kuti zvirwere zvinji zviri kuafecta mafarmers edu, zvirwere zvakanangana nefoot and mouth disease inova iyo inei kungospread across primarily nenyaya yecontact inenge yaitika nemamowo mabhafalo nemamovement aripo. atinoona kuti hurumende through Department Revet vari kuzama by all means kuti vakontrole kufamba kwemhuka kuita kuti vakontrole kumuva kwechirwere ichocho. Asi zvakare tipinda munguva ino yatiri kuenda yekuti mvura inobuda seyanaya, mafuro abuda, tisange tisangana zvakare nechirwere chinenge chinziyo January disease kana teliorisis kana kuti regai nditi tick-borne diseases anokonzera nekuti kune kwanaya zvikwekwe zvinenge zvawanda zvakare mumapastures. Saka izvi ndozvimwe zvatange tichisangana nazvo papinoenda munana January zvichienda mberi. Asi chatinokurudzira varimi ndechekuti varimi vameke shure kuti vari kudhipa mombe dzavo, vachidhoza mombe dzavo kuita kuti ivo mombe dzavo dzisazowanikwa zvichibatwa nezvirwere izvi. Dzimwe dzacho zvirwere zvakare zvatinosangana nazvo zvirwere zvinoenderana nemabatiro kana kuti andingangoti management inenge ichiita mafarmers edu kuzvipuwo zvavo zvavanazvo. Saka varimi vedu ngavadhoze, varimi vedu ngavavaccinate mhuka dzavo, varimi vedu ngavadhipe mhuka dzavo, varimi zvakare ngavameke shure kuti mhuka dzavo padzinochengetewa dzinenge dzakakomberedzwa zvakare. Kari tarisa sekupoko tinoona zvakare kuti kunguruve kune ine ichinzi African Swine Fever. Iyi inongobva pakuti management kana kurima kunenge chiita varimi vedu hakuna kujeka zvakanaka. Saka nguruve dzedu dzinopota dzisangana nedzimwe dzesango dzinenge dzichizobatira zvirwere ichi. Saka varimi vedu ndovatoramba tichikurudzira kuti ngatirambei tine mamanagement practices anodzivirira zvirwere, nokuti kana zvirwere zvikauya zvine potential yekukuvadza go dzatinogona nge tichiwana tiri mafama.
Nyanzvi mune zveupfumi ichishanda nesangano rezvekurima reZimbabwe Agricultural Growth vaNewton Chari vari parunhare muHarare neStudio 7. Tisati taenda kunyaya yedu yemberi, pana Love Mo Mavhunga ari kuti pane problem yavaita. Please tibatsirevo, we are looking for Farai Kahuni, last seen White House kuwadzana on the 21st of December. Kana pano vanokwanisa kubatsira vabatsirewo. Gore ra-2019 rave kusvika pamagumo, asi vechidiki vemunyika vachiri kuchema nenyaya yekushayikwa kwemabasa. Pamusangano wakarongwa nevechidiki vebato reZANU-PF mwedzi uno, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Muhadi vakakurudzira hurumende kuti itange chirongwa chekupa ivhu kune vechidiki, chinangwa chiri chekuti vadiki vawane mukana wekuzvisimudza uyezve vawane mukana wekuchinja mamiro akaita upfumi hwenyika. Dano iri rakatsigirwa nevechidiki vanosanganisira vaJohn Muchenje, sachigaro wesangano reApex Council Board. VaMuchenje vanokurudzira vechidiki kuti mugore ra-2020 vasiyane nenyaya yekutsvaga mabasa vachitanga mabhizinesi avo.
Ngatiregei kushuvira orongo kuti ndirapedza chikoro ndoda kunotsvaka basa. Ngative neidea yekuda kutangawo zvediwo zvidiki. Hatingatange takakura, pari zviri zvidiki zvekuti ndive ndatangawo changu ndokwanisa kuimploya vanhu.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa gore rino vakakurudzira vechidiki vazhinji ivaine chivimbo chekuzvitangira mabhizinesi enyu kana kuzvishandira, asi vazhinji havana yatinoti nechirungu iyo collateral. Nemaondero enyu mungati nyaya ichaendera mberi gore rinouya?
Takaita musangano nevanhu veEmpower Bank nobva vavimbisa kuti vachaita waiver yenyaya dzecollateral. Vakati musarege kuunza maproposal enyu makati hamuna collateral, unzai tigare pasi. Inofanira kuve iri project decision inoonekwa kuti inounza mari 10, nokuti vamwe vedu vechidiki anongoti akawaza kuti munhu aita huku akuita huku, but haana kuita feasibility study yekuona kuti nzvimbo yandiri anorimika here uye maketi yangu yakamira sei.
Mune mazwi here ekupa vechidiki vari kusangana nematambudziko ekushayikwa kwemabasa uyezve vane chichemo chekuti havasi kuwanawo mari kubva kumabhanga?
Chandokurudzira mayouth ndechekudaiwo, for a bank or for anyone stakeholder or any partner or funder kuti aise mari yake mubhizinesi rako, anofanira kuona shungu dzako dziri mauri. Ndiona kupa example rebhizinesi yekurima makabhiji. Makabhiji ari 1000 anoita 250 bond, and the fertilizer yaunoda you need one bag of compound, see one bag of fertilizer nemishonga. Ukazviverengesa zvakadaro hazvisvikira na $300, but mafoni atinoshandisa isusu anenge ari $1500,000. Mukaona matendera takaita isusu, ndanga nezvimori zvangu zviviri zvekuJapan, ndinoona tengesa imwe ndikawana mari ndikaisa pabhizinesi ndikasara ndine one, uchiizi ndakaisa effort kuinda kubhe ndakushandi net vekubheni ndova kuti ndifunira kuti mutenge tikuona kuti zvakanaka haudere loni.
Kune vamwewo vechidiki havo varoda kupindawo mubhizinesi asi havana hanya yekupindawo munyaya dzekurima, mune mazwi ekuvapawo here?
Hatingaiti tese vanhu vanorima. Kune mabandiko andoona emayouth in mining, youth in business. Umwe neumwe ane chishuwo chake. Kune vamwe ngavapindewo muyouth in mining, youth in production, youth in tourism. mabandiko ayo aripo ngava matsvage ukagugula paindernet or anyway unovawana varipo vokupa information dzakazvara kuti kumining kwavari vari kumbozambisa sei.
Sachigaro veApex Council Board vaJohn Muchenje vari parunare kuHarare naMike Hove weStudio 7. Tobotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munews. MuNewsday, MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haizofi yakapinda mugungano rePollard. MuDaily News, vaNelson Chamisa vari kuti vari kufara nehurukuro dziri kuitwa navatambo mbeki mukuedza kuisa nhaurirano pakati pavo navaEmerson Mnangagwa. MuDaily News mekare sangano reCEO Africa Roundtable riri kuyambira hurumende kuti irege zvokungodhinda-dhinda mari. Herald rinoti kubva musi wechishanu chapfuura vanhu vanoita makumi maviri neumwe vakafa mutsaona dzemumigwagwa. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Kudhara veStudio 7 mamukasei vano mukomajonga rana tanonuka wande ainondonongotoona mashoko angawa ish vakuru venyika wa zviri kunetsa kuti vabatana sevanongototi zvinorugerwa Christmas kune dzimwe nyika dzisikagadzirisi zvinhu kumupa kwezvo todoka kudorwera kwaChristmas kumba kwedu ndatenda hangu nemashoko angu.
Na mugasei vati Studio 7 chitoi Studio 7 apo zvinoitwa Hillary mambo ndiri pangu pakadoma apa ndoda kumhoresa mukoma wangu JJ pachakare ndomhoresa mukoma wangu Henry Chikore pachakare apo ndomhoresa vakuasha vananare paparadzirezidendi apo vazaya vangu vari paHarara pana Molin Constance Melod Geoffrey Talen Racing vose nevamhoresa ipapo zvinoti rambai makadaro Studio 7 sponau ziri kuitika munyika yedu vatenda hangu mangwana tive nezorora zvanaka neChristmas tichipemberera kuzvarwa kumwanakomana wemunhu Jesu Kristu. Vanhu tipemberere zvakanaka tisadhakwa zvakapfurikidza tisatyaira takadhakwa tingakonzeretsaona mumigwagwa. Haleluya.
Tarangu ndiruno makamure orobaba Gabriel ndiri kuno South Africa Johannesburg chekutanga nokwasai mivatereri vose nemashamarero veStudio 7 ndoinda ndakananga kuzaka kumasvingo kwamuroi nokwaisawo mhuri yangu vadzimai vangu amai Gabriel makamure vana vangu Gabriel Tawanda God knows Phyllis Primrose singakanganisi dhingi tadiwa ndogoti vabereki vangu mbuya vaGabriel nasekuru vaGabriel nevamwe vose vandisina kudumana nemazita ndichitivisei Christmas yenyu. Merry Christmas tatenda hangu.
Ndinoti makadi vashamarari vose veStudio 7 ndinoda kukwazisa mhuri yese kwamawere kwachivi baba wangu Edmund Mawere nehazvanzi dzangu dzose nevanin'ina vangu vese vari kwachivi. Ndozokwazisa vana sekuru vangu vose kusanganisira Firimoni Makweja ari kusiya vane nana mbuya vangu vese namukoma vangu vamwe vari kuHarare Melod Rangarira nemhuri yose yekwarangarira ndinoti makadii zvenyu. Ndokwazisa shamwari dzangu dzese ndinogara nadzo muno muSouth Africa kuDurban kusanganisira Jimmy Makechemo chiti makadii zvenyu mose mose. Vana vangu vari kuhwedza Faith Brighton tinotenda makadii zvenyu vana vangu Holiday ii muri kuitamba sei.
Mangwanani mangwanani tanonoka nevaunoshanda navo vese nevateereri vese venhepfenyuro nezororo rino ratatarisana naro rekisimusi negoredzva ndinoda kungoshuvira mhuri yose yekwamukwasi pabhohera pamavangu apo ndichiti makadiko veukama wee mwari dai varamba vachitichengetedza chishuviro chachiri kuti tiungane tese semhuri asi iyowe haa zvakaoma homwe yaramba kusukunyuka ndobva ipapo ndakananga padombo apo mhuri yekwamukwasi zvakare ndichiti munofara here vedu wee isu kuno tichiri nani zvedu ndobva padombo ndoenda panonzi pachiropapo pachinyudze ndomhoresa vabereki vangu nyakutumbura baba namai Christopher Mukwasi ndichiti muve nezororo rekisimusi negoredzva ndoenda kusunningdale ndinomhoresa mwanasikana wangu vimbai pefedhi yatigere ndichimuti mai vanga vaine chido chekuuya kuzotamba newe zororo asi haa zvakaoma ndinovimba uchandinzwisisa ndisingakanganisa ngano resunningdale west Seventh Day Adventist ndinokumhoresa imose hama vadiwa mwari varanga vachitichengetedza semachengetero vangu vachingotiita makore esaya ndatenda zvangu
Manheru, manheru pastudio 7. Ndokwazisai mese vateereri vestudio 7. Ah, nhasi ndongotaurawo kutanga ndokwadzisa vateereri vese nevabiki vechirongwa chestudio 7. Ndoda kutaura hangu pamusoro pa vamutodi avo vari kuti hanzi vaidhi vanodiwa nevanhu. Vanodiwa nevanhu kupi? Vanhu havavadi. Ndosika vachidana vanhu kupurazi ravo because vanotoziva kuti vanhu vanovateerera kupurazi ravo ndo vateereri vezanupiefu vese vari kubapinda muchimubatanidzwa chavamunangagwa ichohapi vari kutotamba nenguva yavo vanhu vamunangagwa kuchwani because munhu anoziva kuti haawirirani namunangagwa haendi kupurazi kwamunangagwa anoenda kunodii tarirai mune zvakaita vachamisa vakati kwete hatiite zvekumapurazi isu vakaramba ndatenda hangu zita handichauri
Morning, pastudio 7 apo. Mamuka siku. Ah, toshukushuira iwo zororo rekisimusi rakanaka negoredzva uko. Timu rese restudio 7 vana jonga. Vanotononoka wande vana blessing Zulu. Vese nemadzima yamunotefenyura nawo pastudio 7 apo. Zvipano pakimbali apa ndokwazisa hama dzangu dzose dziri muno mukimbali. Hakuti dzive nezororo rakanaka pamusha pazhombi apo vese vese tovashuvira zororo rakanaka vana mudhara vana sekuru vaise vari vana mainini vari pazhombi apo haa ndofunga muchandiburitsirawo audio yangu studio 7 yokwasa hama neshamwari pazororo apa ndichivashuvira zvakanaka panotoni apo ndine hama vapfanda vangu vari pagwero apa vana alani nakuda kwashe ndichashuvirawo zororo rakanaka hama dzose nezimbabwe yose toshuvira zororo rakanaka dai zvinhu zvanaka veduwe dai zvaitawo zvakanaka paitawo matoks ane musoro taitawo kuti makrismas atinge tiri kumba nemhuri nehama neshamwari pamwe chete
zvinofadza kunzwa vateereri vachikwazisana zvikuru sei pastudio 7 panguva inoiyi tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pamusoro pezvamunofunga pane zviri kuitika tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 tombotarisa zvinoitika kune dzimwe nyika hurumende iri kufanotonga musudan yazivisa kuti zuva rekrismas izuva rezororo zvinove zvokutanga kuitwa musudan mumakore mazhinji gurukota rinoona nezvenyaya dzezvechitendero raudza vatori venhau kuti izvi zvinoenderana nekunzwisisana kwavepo munyika kubva zvabviswa hurumende yemauto gore rino vachiti kodzero dzevanhu dzinofanirwa kuchengetedzwa bazi reamerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rakadzosa kuamerica mumiriri weamerica muzambia vadaniel foot avo vakange vashora zambia zvakasimbisisa mushure mezambia yakasunga ngochani mbiri dzakange dzichiita zvepabonde mutungamiriri wezambia vaedgar lung vakati havachada kushanda navafort asi zambia hapana chayati yataura pamusoro pekudzoswa kuamerica kwavafort Regai timbonzwa mashoko ezuva reChristmas achibva kuna mufundisi Ivan Nyatanga.
Ndinomu kwazisai mose muzita raJesu mhuri yeZimbabwe. Ndini wenyu muvhangeri Ivan Nyatanga. Shoko guru randapiwa naMwari kutaura kwamuri panguva ino nderekuti Mwari vanokudai mose vakatipa mwanakomana wavo akaberekwa ari iye oga akatifira paKauvari. Rufu rwataifanwa kufa isu kuti tikatenda kwaari tiwane upenyu usingaperi. Panguva ino vanhu vazhinji pasi rose vari kufunga nezvekuberekwa kwaIshe wedu Jesu Kristu. Zvazvo muBhaibheri musina vhesi rinoti akaberekwa musi wa25 December. Pane kupesana kwepfungwa panyaya iyo. Chinokosha ndechekuti Jesu akaberekwa. Jesu akafamba pane rinopasi, akaberekwa akatifira pamuchinjiko, akaberekwa akafa pamuchinjiko, akamuka akakwira kudenga akatsidza kuti achadzoka zveke chipiri. Tisaperera pakufunga badzi kuberekwa kwake, asi ngatifambei naye kusvika pamuchinjiko nechitidzo chaakapa chekuti tarira ndinodzokazve. John 14 verse 1 to 3 inoti, moyo yenyu ngairege kumanikidzwa, tendai kuna Baba mutendeone kwandiri. Tikunokugadzirai pekugara, kana ndaenda ichadzoka ndozokutorai kuti mugova po apo ndinenge ndiri. Saka vanhu vari kufunga nezvekuberekwa kwaKristu, ngatiregei kuperera ipapo, ngatibatei sekuti ari kudzokazve. Mukuungana kwedu nehama neshamwari zvinokosha kuti sangoperere pakudya nekufara. Ngatisvikei pekuti akaberekwa akatifira akamuka akati ari kudzoka zvakare. Vana veZimbabwe, Jesu akaberekwa ari kudzoka zvakare. Akatipa zvitsidzo zviratidzo zvinotinongedzera kuti kudzoka kwake kwapedyo. Onai nzara idzo, onai zvirwere izvo, onai matsunami, maearthquake, climate change, zvose zviri kushambadzira kuti akaberekwa uya ave pedyo nekudzoka kuzotitora kupinda muushe hwake kana tichinge tatenda kwaari. Akaberekwa akaberekerwei? Zvinokosha kufunga nezvazvo panguva ino. Mateo 1 verse 21 inoti, muchamupa zita rekuti Jesu nekuti uchaponesa vanhu vake kubva pazvivi. Jesu akaberekwa kuti atiponese kubva pazvivi. Haana kuberekwa kuti tiite zvivi. Haana kuberekwa kuti tidhakwe, tiite upombwe, tiite njodzi mumigwagwa, tiite careless nekufarisa. Inguva yekufunga kuti paakaberekwa ndagamuchira here ruponeso rwake. Hama dzinodikanwa, ngatigamuchirei Jesu akatifira uyu pamuchinjiko ari kudzokazve. Toda kuti tisimbisane patinoungana nehama neshamwari pashayikwe mhuri muZimbabwe ichanzi inda kugehena, nekuti tapuhwa mukana wekutenda kuna Jesu akaberekwa. Ngatitorei masoko aya tikoveranewo nevanorwara, tikoveranewo nevakasuwa, tikoveranewo nevanematambudziko akasiyana siyana. Tivapewo tariro yekuti Jesu akaberekwa unodzokazve. Mhuri yeZimbabwe, ndinokushuvirai chikomborero chaJehovha. Mwari atiperekedze chose pamwe chete nemi, atipinze mugore ra2020 apo tinoswedera, tichiswedera pazuva rakatarwa naMwari ratisingazive kuti akaberekwa adzokezve panyika ino kuzodzikinura vose vakatenda muzita rake nekuranga vose vakaramba ruponeso rwakapuwa naMwari kuburikidza nemwanakomana. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndini wenyu anokunamatirai, muvhangeri Ivan Nyatanga.
Tinotenda mufundisi Ivan Nyatanga nemashoko avo akanangana nezuva ranhasi reChristmas. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reInternational Cross Border Traders Association rinoyambira vatyairi kuti mugwagwa pakati peBridge neHarare waipa zvikurusa. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti varimi vanochengeta zvipfuwo vari kukundikana kuwana zvikwereti kumabhanga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu mangwanani ano. Ivai neChristmas yakanaka, muine tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka hazvo. Mwari ave nemi mukupemberera zuva ranhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti moswera zvakanaka.
Soku isika tisenda.